Right. Inindini baba.
Inindini amai. Shugeta na Ronika ndimi vana vamwe vese muri vayenzi.
Ah, munogara muri baba mazuva ese.
Ah, yo unopenga iyo.
Iwo zvati sekuru vamasikiri vakarota inindini murora wavo ndisandatombwa zvaro.
Masikiri inapiwa mabiri emini.
Iwo Shugeta na Ronika, kana musikade kutamba, budai panze mindonoita imbwa.
I'm going to go and see Baba.
Don't try. Can't talk to the Baba. Now my, who's got a chimbre, who's got a tater secluna.
Thank you, bro.
Karanga Kamboda, Nakara Kare Kare.
Sadak Vura Hombe, Pamai Zora Volume, Dai Zora Mombe, take away Yematamba, Disina Jeko Peka, Embed Najigamba, Kumbe Heroes Eka, Disina Kana Shet, Nide Trouse Rakaboka, Dai in the Timberland, Dai Timber the Toka, Dine Six Pack and Beva, Suvara Grodoka, Kuona Manaskana, Achitema Matoe, Pasina Kana Building, Kunge Pamasoe, Sestoriana Sakeo, Tikasangana Pamuti, Disina Kana Shet, Kunge, Fela Kuti, Kumtakura Uni, Achipida Muchuni, Sangore Satiri Tushiri, Zichimba Machun, Kumupereza. Dene muonu we masini Anga hari tsono Kunge small pini Demut Elizabeth Second Anga hari kwini
Kamboda Kare 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 Kare
Never die wa iketa Vese va novenga va uzi kuti mucha neta Dika kuona ndo merera Ndeta kunge gudo guru muskwe lino peta Ndanga hiro zoku teverera Mangwanari mamba kweza zuvari chinyengwerera Jandeva ndiri kare ndo jandiri nas Handi chinje handi na kugeza nas Handi ta ure jino jisina basa Zwepa munondo, zwepa musasa Handi ta ure jino jisina basa Cherova karamba pressure pachingo fasa Nutenda ishe tasu sangana Kushika muguva tichingo sasana Tirambe tichidanana Kushika muguva tichingo danana
Karanga kamboda Nakara kare kare